Vachitaura kumbomo yevanhu vaungana muchibuku stadium kuchitungwiza. Vachamisa vati yasvika nguva yekuti zvinhu zvishanduke munyika, izvo vati zvichaitika svondo rinouya mushure mesarudzo.
What is your agenda, Mr. Mnangagwa? Do you have any? 7 months, uri kungoneseka nekeshi. 7 months, uri kuneseka nenyaya yemabhengi.
Vachamisa vaudza vanhu kuti hapana mwoyo murefu sezvave zvakaita vaimbove mutungamiri weMDCT Muchakavhu Morgan Tsvangirai, uye vayambira mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachiti zvokudzvanyirira vanhu zvakapera uye hazvichaitika zvekare nekuti nguva yekuchinja zvinhu yasvika.
Signare yakamirwa neni ndinoiziva nekuti handei ende totofamba. Ndikangoripai veko munoti zekunde, ndikangoti ndizvo here munoti hongu. Saka ngavanzwisise kuti nyaya yavakaita yokuda kudzvanyirira vanhu for 38 years, this far and no further. Ini ndakasiyana namugara Tsvangirai anga ane mwoyo murefu, wangu mupfupi, maoko aya haana kumbodeura ropa, maoko aya haana kumboba, maoko aya haana kumboponda, maoko aya haana kumboita muramba tsvina, maoko aya haana kumboita kukura hundi, maoko aya haana kumbokutorerai mari mumabhengi. This is new Zimbabwe.
Vachamisa vatiwo kudzoka kweavo vakange vambobuda muMDCT vakaita savatendai biti navawefune nuve chiratidzo chekuti MDCT ndiwo musha wevanhu wega. Vachamisa vatsanangurira vanhu pamusoro pezita rebato ravachashandisa pasarudzo.
Now we are going to be using the MDC alliance. Why? Because tane ma alliance partners hama dzedu anabiti vakanga vamboenda nekoko vadzoka musha, hama dzedu ana Welshman vanga vamboenda nekoko kumbonotsvaga tsvaga achachibhonoraachachimona vadzoka mumusha. Musha ndoumwe iwoyu, the movement for democratic change yatiri kutungamirira imwe yakatorwa nemusikana akanga abatwa nemhepo yakamubata, imhakaswa, itesaka. Hakuna mhakaswa inopuwa fetiraiza mukuraya mutu wemuchero wenyika.
Vachamisa vati ZANU-PF yange ichida kuti varamwe sarudzo kuitira kuti igosara iri yega musarudzo. Vavimbisa mapurisa nemasoja kuti kana vakakunda musarudzo vachagara zvakadaka kupfuura zvavari pari zvino. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Tanonoka Wande.